A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 23rd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where today we are looking at what transpired in the Constitutional Court yesterday and the expected ruling tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome again. If you're just joining us, as we said earlier on, today we will be looking at the Constitutional Court hearing that took place yesterday in Harare and the expected ruling tomorrow. The MDC Alliance challenged the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
And if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, you are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
The MDC Alliance, a team of lawyers led by Advocate Thabani Mpofu, presented its case to the Constitutional Court yesterday, in which it challenged the presidential results announced by ZEC, the Zimbabwe Electoral Commission, that named Emmerson Mnangagwa as the winner. And the MDC Alliance says its case was based on allegations of systematic manipulation by the Electoral Commission.
And ZANU-PF's advocate Louis Uriri addressed to the Constitutional Court, said a claim by Chamisa's lawyer that the numbers did not lie could be founded only on official figures announced by the Electoral Commission. He said Chamisa had deliberately chosen not to lead primary evidence because he was afraid of what was in the ballot boxes. Addressing the court, the ZANU-PF lawyer further argued that Chamisa had filed his papers outside the time frame stipulated by the Constitution of Zimbabwe.
And at the constitutional hearing, we also saw the Zimbabwe Electoral Commission's lawyer, Tawanda Kandengoni, arguing in his presentation that the MDC had no evidence to support its rigging claims and that the changes in figures made by ZEC on the numbers that were actually given to Emmerson Mnangagwa so far were insignificant and were due to clerical error.
Although the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case and their options are to confirm the results, declare another candidate to be the winner or invalidate the results, Justice Luke Malaba told the Concord yesterday that the ruling will be tomorrow at 2 p.m. Zimbabwe time.
Yes, Star. And if the results are invalidated, let's say that happens tomorrow, elections would be held within 60 days. And if no candidate is found to have won by a simple majority, a runoff, which the opposition will actually seem to be calling for, would be ordered. And the Constitutional Court's decision is final in the event of the court declaring a winner. The inauguration of Zimbabwe's next president will be performed within 48 hours of the order. What are your views on the issue?
Yebo ke kulabo abasanda kusixhuma lamhla sicubungula udaba olusegudwini, udaba olwakhezwa umanyano MDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court luphikisa impumela yokhetho lisithi hayi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo, hathi umnumzana hathi umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF. Sibonile ke emthethwandaba igqwetha likamnumzana Chamisa, umnumzana Thabani Mpofu ukhulumile izizathu, wazibeka zacaca ukuthi batsho ngani ukuthi iZANU-PF ayisiyo eyanqobayo kukhetho. Sabona njalo la magqwetha ka mnumzana Nanga kwalawo Louis Uriri la wakhuluma labanye bakhe ukuthi ayibona babona kuyibo abanqobayo ngezizathu lezi lalezi njalo lokuthi iMDC ayilabo fakazi obupheleleyo. Sabona njalo legqwetha le Zek lalo likhuluma mnumzana Kanenkoni layo wachasisa ukuthi hayi i-commission le iphutha elayenzayo nje ngokuncinyane okunganyeke kwathiwa kungatshintsha kungaguqula ukuthi owayevele enqobile ngubani ngokuncinyane nje okungalamsebenzi kangako. Ngakho ke kumelelwe ukuthi isinqumo sokuthi bakhulume njani siza kwethula ke kusasa ukuthi bathini ke emthethwandaba ukuthi kambe ngumnumzana Emerson Nangagwa winayo ngoqobo njengalokho kwathiwa Isaac ngumnumzana Nelson Chamisa ukumbe hayi akucacanga ukuthi mbani onqobileyo ngobufakazi obufakiwe obubekwe phambi komthethwandaba ngakho kuzayenziwa kutsha yini ukhetho konke lokhu abantu bathindle bekuba bekuzwe kusasa. Marvelous.
Aiwati notenda sta sekunzwa kwamuri kuita nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvatakaona zvichibuda izvo mudare reConstitutional Court nezuro umo takaona isu vadare kana kuti magweta anga akamirira iwo MDC Alliance anga achitungamirwa nava advocate Tabani Mpofu vachitaura ivo kuti ivo vanoti wavo mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo uyezve vari kuda kuona vachamisa vachidomwa mangwana seivo vakakunda. Takaonazve Zano PF ichitungamirwa ivo nava Uriri vakapinda vachitaura ivo kuti aiwa kwete ivo mutungamiri wavo va Emerson Mnangagwa ndiye akakunda. Tikazoonazve Zek yakamirirwa navakanengoni ichiuyazve ichitaura kuti aiwa umbowo wanga waunzwa neve MDC Alliance wanga usina kumira zvakanaka. Saka pari zvino vari kuti ivo zvakaturwa nezeki ndo zvinofanira kunge zvichitariswa navana Justice Luke Malaba nevamwe vavo pavachapa mutongo wavo mangwana. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti mangwana zvii zvingabuda mudare guru irori reConstitutional Court uyezve tine mavideo atinawo atingaambofana kukuratidzai zvakataurwa izvo nemagweta eZANU PF uyezve neMDC Alliance mushure mekunge vabva kuConstitutional Court nezuro. Regai timboenda kune mavideo edu tinzwe kuti vaiti chii vatabani mpofu navauriri vachitaura mushure mekunge vatura ivo nyaya dzavo kuConstitutional Court. Apo tanga tiri kukuratidzai magweta eMDC Alliance vachisvika ivo kuConstitutional Court nezuro. Asi tichange tiri kukupai zvakazotaurwa nemagweta mapato iwayo. Regai tiende kuna vankululeko Sibanda vachitaura ivo neStudio 7 nasi pamusoro pezvanga zviri kuitika mushure mekunge magweta avo apinda muConstitutional Court nezuro.
But the MDC Alliance and President Nelson Chamisa Varuvanga Vasangan and Magutavo Vasangan Nema technical teams are Chungora, my Fandra Etanyan, Zuro, Varukarisera, Kutinai, Chabraza, Kanaka, Nenya, Kuti, Muka, Wongora, the right candidate, Kuti, Magueta, Ezek, Akata, the Kupindura, Midbunze, Kakosha, Ivy, Koyanga, Pandari, Pedari, Midbunze, Kuti, Varu, 300,000, Waka Vota, see 1 hour Kuma Central, Zekiakata, the Kupindura, Papo, Zekiakata, the Kupindura, Zekutiko, Say Pine, Taukupa, and Varkunze, Waka, Yakunakuzo, Vota, kuvotera president nekuvotera parliamentary election. Zeki yakatadza kupindura ipapo. Majudges akaedza zvikurusa kuti abvunzise kuti aiwa kataurai kuti zvakaitika sei pahamba election. Vakatadza kupindura mbvunzo iwoyo. Chechitatu tinoziva kuti Zeki zveyakatadza kupindura mbvunzo kuti ko ma votes anga achiwani kwa ma different provinces akafana na achitanga ma different polling stations anga achibudisa ma votes akafanana anga bepi veki yaita copy and paste here ikatadza kuzoona kuti zvimwe zvanga ichinyatso ichikopa haina kuzonyatso gadzirisa inyaya huri iyoyo togotarisa zvepa kuti pane mutsauko pama mukurusa panyaya dzemavote akapuwa president mune dzimwe nzvimbo zvichiburikidza nekuti paivhota vanhu vakawanda kukunda vari pavoters roll. Izvozvo zvinoita zvinhu zvekuti hazvina kupindirwa nemagweta ezik, saka zvinoratidza kuti pane chakaipa chakaitika. Tarisiro ipo ndeyekuti dare richatarisa nyaya idzodzo roti rovona kuti aiwaka magweta ezik akatadza kupindura mubvunzo wanga wakakosha zvikurusa. Chekupedzisira chihombe sese chaicho ndechekuti zek nekutaura kwayo yaakurisa maresults anokwana kuita 3 akasiyana akamirirana nekuti vamunangagwa ndo vakave na election. Vanhu vezek vakatadza kupindura mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa na vatavani mpofu kuti ko zvino result chaiyo chaiyo ndeipi pamaresults 3 amakaburisa aya. Saka nenyaya iyoyo Canberra President Nelson Chamisa really very hopeful kuti nyaya iri pachena huye akatsetseteka zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri wava Nelson Chamisa vankululeko Sibanda vanga vari kutaura ivo kuti aiwa ivo ku MDC Alliance vane shuwiro kana kuti vane vimbo yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mangwana. Asi regai timboenda timbonzwa zviri kutaurwa nevamwewo vagari vemuHarare panyaya pe nezviri kuitika izvezvi.
The legal the presidential court challenge that was put by the Movement for Democratic Change must be done fairly, transparently, and in accordance with the law, without favor or fear, because we need to move forward.
I think the court, they must do it in good faith so that everyone must be satisfied after the ruling of the court, no matter which party is it, or no matter which candidate is it, no matter what circumstances or anything that has been happening before. I think we are just expecting everything to be free and fair.
I'm hoping they will go through the evidence as necessary and give what's just outcome, probably hoping in favor of Chamisa.
Apo tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana-siyana vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo uyezve zvavari kushuwira kuti zvibude mangwana sta.
Yes, izve lapho abantu bekhuluma okuchiyeneyo ngabakufuna kuphume kusasa ukuthi balindele siyananzelela ukuthi abanye bamelele ngamehlo abomvu ukuthi kambe kuza kuthiwani, kambe ngubani, ukuze umthethandaba uzapha isinqumo esinjani, ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Mnangagwalayo wavotelwa ngabantu abedlula imillion ezingu-2 laye umnumzana Chamisa abedlula lezo million. Ngakho baningi abantu abathi bafuna owabo kube nguye okuthiwa unqobile nje. Abantu sebele imibono eminingi ukuthi kambe kungathiwa nguphi onqobileyo, kodwa njengoba akumelanga umuntu akhuluma ukuthi ngubani ombona enqobile emphakathini njalo umthethandaba nongayethule sawo isinqumo sizawuchiya khonapho. Silamagqwetha esiwakhangelela ukuthi azangena lapha kuhlelo esichazisele ukuthi abone njani ukuqhubeka kwalolu daba kanye labanye abazasincedisa ukuthi silucubungule.
We'll now go to a video of Morgan Komichi of the MDC just also speaking about the Concord case.
Our party won the elections. We believe that the court is going to do the job. We don't expect the court to influence the external process.
Toendazve kune mumwe mumwe mugari wemuHarare ari kutaura iye zvaari kushuwira kuti zvibude panyaya iyo iri mudare reconstitutional court.
Vane veZimbabwe vakatarisira zvizhinji kuti mutungamiri wenyika achasarudza mukati mezuva ranhasi kuti ane basa zhinji rokuita kuti zvinhu zvifambe mukati menyika yeZimbabwe. Ikonomi yedu haisi kufamba, saka vanhu vada kuona kuti nyika ifambe ipfuurire mberi, vane veZimbabwe vaite zvakadaro.
Star, we're hearing there from a Zimbabwe resident, actually in Harare. He's just saying that he wishes that after the ruling is given tomorrow, the country will move forward. He says all he wants is for the economy to start, you know, thriving, to start kicking off so that people can now have jobs, you know, they can be able to access money. That's his biggest wish.
Yes, people have been, that's the view which has been being expressed by many people. Some are saying everything is now at a standstill. They wish to know what's going on, who's the rightful leader. Although the situation in the ground, we know that President Mnangagwa is still performing the presidential duties,
yes,
and doing everything that is expected of him. So it's just the Constitutional Court that is expected to make this ruling. And I understand we have our first guest, Maqhawe Mpofu, the legal expert. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Mpofu.
Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Yeah, umbuzo oqala ungasichazela nje ukuthi uboneni ngokwenzakale emthethwandaba izolo. Ungathi kuqhubeke ngemfanelo, ungathi sibone konke nje kuhamba njengalokho kade ukhangelela ukuthi kube yikho khona.
Okokuqala engizakutho ukuthi kumele sikhangele into A1 engathi ithole i-attention yabantu abaningi. Phakathi kwamajaji wonke awe-Constitutional Court laphana, oyi-1 kuphela nguye obuze iloya lezekhi. But nxa sikhangela uloya kaChamisa u-Advocate Thabani Mpofu esanika ubufakazi ekhothi laphana, wonke umuntu, they grilled him, bambuza imibuzo eminingi kakhulu, angithi. And then kuthe sokufika kuma-lawyers awezekhi ikakhulu, and mina ngombono wami bembona ukuthi kade kumele abuzwe nge-evidence esho ukuthi kunabantu abavotela upresident kuphela nje, and ayikhona ama-locuzenini, ama-MPs ukukhethwa kwamanye ama-polling stations, right? Umbuzo wona obuqakatheke kakhulu ngoba into kade ikhulunywe ngamaloya kaThamisa. But azangabuzwe khonokuya. Emthethweni kumele khonokuyana kufakwe esingathi ngesikhiwa ku-record ukuthi why abantu laba bekhethe ukuthi bevotele upresident kuphela, bekela ukuvotela ama-MPs. Ngoba i-Electoral Act singayibala kuhle, iyakutshengisa ukuthi umuntu oncedisa abantu ukuvota kube singathi u-presiding officer, kuyalo kumele afikule efomele alifile esitsho ukuthi kula bantu laba abayale amalokhuzenini ama-ballot papers, ama-MPs nebilo councillor, but bafuna ukuthi bevotele u-president. Kase ngabuzwe khona kuyani.
Siyabonga. If you could briefly summarize that in English on what you thought were the key highlights at the Constitutional Court yesterday.
Yes. For me, the key highlight at the Constitutional Court yesterday is that only one judge had asked the lawyer of the Zimbabwe Electoral Commission, right, as to where the evidence showing that there are only people who voted in the presidential election but not in the voted for president but not the MPs, because at law that particular record is required as to how many people refused a ballot paper, and that is supposed to be recorded in a PE2005 form. However, not even a single judge asked the exact lawyer that question.
Yes, apart from that, did you take note? Are there any other anomalies which you noted? Or everything else was according to law?
The other anomaly which I noted is that of of the identical results from 16 polling stations. Right? I think the lawyer for Zeke did not answer that question and how that was even possible. If maybe two polling stations hit identical results, that is accepted. maybe you can say it's a coincidence. But 3, 4, 5, up to 16, it really raised some eyebrows to that effect, that you cannot have 16 polling stations having identical results for all the candidates.
Ye kodwa emthethweni uyathi nxa kuyikuthi kwenzakele kungathiwani kuyini okungabe ubufakazi obungaba khona ukuthi la ngempela kwenzakala into enjalo
emthethweni kade kumele ukuthi kuproduce for example ama forms lawana the V11 forms right
mm-hmm.
Yes, proving that indeed ama results lawa afana nayo atholakala kuma polling station ona lawo. But kube surprise nje ukuthi izinto zonke zona zana azange zikhulunywe kucace e-court.
Mhm.
Yes.
Hayi kuyezwakala
and kuleni issue emfuna ukuthi siyikhangelisise kuhle ngakhangela angithi amagqwetha awe MDC besithi bathi between u6 PM ntambama kusiya ku7 kuthiwa about 300,000 to 400,000 people bavota kwenye iprovince angithi then bathi i-expert yabo or ingcithi ekucubunguleni ama-numbers ithi yona so okusho ukuthi abantu laba ne-15 seconds kwakuvota umuntu wayevota in 15 seconds umuntu wayebe sevotile kodwa ngokwazi kwami mina ngathi ngisiyavota I think ngathatha imizuzu emithathu kusiya kumzuzu emihlanu so akukho possible ukuthi ne-15 seconds umuntu wayenika ama-ballot papers akhe agijima ayefaka koqaba athi afuna ufaka noxa ayejikela ko-ballot box aphuma hambi
hayi kuyezwakala umbono wakho ye ububambe khonapho sizabuya kuwo ecingweni
ngiyabona
well welcome to the program. I'm not sure if you speak Shona. Hello Stan, maybe let's take, let me read some Facebook messages that are just coming while we're waiting for our guest. George is somewhere home saying they're watching from Lady Smith. Klopas Semayo is saying he's not happy with ZANU-PF. Taku Bandela is saying they're watching from Weda Park in South Africa. Admire Mtete, Olive Arkutie, Arkuona, Arku South Africa, Manu, Wenyaks, Arkutie, Zek, is not happy with it and it should go. Leonard Dambaza says facts were stated and evidence was provided based on the figures provided by Zek and it's up to the courts to prove their independence. But I would speculate that a runoff is imminent. I was just bothered by the grilling of the applicant and they became so reluctant on the respondents, which seems like the panel of judges were doing work for ZANU-PF in his observation, which is disturbing. Above all, he says, Chamisa won the election. That's Lennon Dambaza. Philemon Kawena, watching from Botswana, Hilda Nkomo is actually saying she's very happy with what the speaker was saying. Frank Maramba is saying, well done, speaker. So they're actually... Let's hello. Makadi ko truktora nani?
Ine nozi chedza nyika makadi zvenyu.
Tiri wadi uri kupi chedza?
Ndiri ku South Africa.
Taura itinzwe nekuti nhare dziri kuti netse.
Ine ndofunga kuti dai dare rikanya kutonga zvirife. Because otherwise zvinogona kutonga rakarerekera ku ZANU-PF because obvious dare ndere ZANU-PF.
Sei muri kudaro nekuti tinogara tichinzwa kuti kwete dare ndere munhu wese. Imi sei muri kufunga kuti kwete ringazoita zvisirizvo.
Mafungira angu kungova kuti tinogona kungosaidira kuZANU-PF but ma evidence aripo ekuona nyatsoona kuti MDC yange yakahwina but ndosotine takangoita.
Imimi makaona here zvanga zviri kuitika ukoti uyezve maizviona muri kupi?
Yeah, and they won up ZDC News Online plus my audio and why send them audio.
Saka makanyatso gutsikana here nezvamakaona uyezve muri kutarisira kuti chii chingabuda mangwana.
In that sense, tinofungidzira kuti pangangoite shanduko but nezvaiitika zvacho zvekuti panenge pachitora lawyer MDC mauyesanga ari ngari akamutarisa vapedza mubvunzo chete vanenge vachingomufaya saka ndaingoona kungoti dare rine kusaidwa rakatorerekera
saka imi Zimbabwe yamunoda ndeipi sister
timbodawo new Zimbabwe after 38 years that pano kuti timbowanawo Zimbabwe inenge iri new
makagara ikoko kusouth africa kwenguva yakareba sei uyezve zvinhu zvikasanduka tomboti mangwana mamuka mobva manzwa imi kuti zvamaa muri kushuwira mumwoyo menyu ndo zvataurwa nemajaji munoita sei
tinofara kana kubva kuno kusa tinogona kutobva kuno kusouth africa kutoyowa kuzimbabwe kuti pamwe zvingaite zviri nani tirimo muzimbabwe because kuuya kuno kusouth africa kutotiza maomero ezvinhu muzimbabwe because unenge wakangogara hauna basa ukada kutengesa murodhi macho vanokumhanyisa saka unopedzisira kungoona kuti bheta ndiende samwe ndinorarama life ndiri ikoko
aiwa taurai
but zvinorwadza because nherera dzedu nherera dzemuzimbabwe dzawanda dzevakafirwa nenherera dzekunge tichisiya vana tichivazotsvaga zvinenge zviri nani kunoku saka dzatongowanda nherera dzacho ende hadzina vanoona futi
aiwa tinosangana zvakare tinenge taakuziva mangwana kuti zvinenge zvakamira sei saka musanete rambai muri pazvirongwa zvedu uyezve madzvanya here pakanzi she
ya regai nditosheya ndatina kudzvanya hangu pakanzi sheya
aiwa dzvanya
ndipinza muchirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu tatofara kuti tambonzwawo kubva kumadzimai muve nezuva rakanaka
aiwa tatenda
bye bye. So we're hearing there from one of our callers. She's saying she's calling from South Africa, and she's saying that she hopes that an outcome will come tomorrow that will make her very happy. But she says she knows that the courts might favor the ruling party, although she's hoping and praying that it may come to pass that her party wins, and she hopes to go back to Zimbabwe if her party wins, which is an opposition party.
Okay. Yeah, sizabuyela njalo ukugqitha umnumzana Maqhawe Mpofu ukhona icingweni.
Bonana.
Yeah, ube kubuza umunye wami lapho ukuthi uyakhuluma yini ulimi lesiyona.
Ngiyakhuluma but I'm not kakhulu ngiyaxanxatha.
Yeah, kodwa uyafuna kumbe hayi?
Hayi, angifuni ukuthi ngicine sengiyisengi.
Qhamula ulimi labanikazi.
Sengiqhamula ulimi labanikazi. Yebo, ukukhuluma ngiyakhuluma i-basic ukukhomunikela but ngiyacela sengiqhamula ulimi
labanikazi. So singathi kusasa okukhangelela ukuthi kwenziwe. Isinqomo esikhangela ukuthathwa ngabahluli isiphi? Ungachasisela nje abantu siyakwazi ukuthi kukhona okumbalwa kungakwenziwa. Ungachasisela ukuthi kuyini?
Ngingathi ngingakakhulumi khonapho ngingakafiki khonapha ngithi ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba yama-V11 forms umongameli we-MDC wayekhuluma lapha ku-social media ku-internet esithi ulawo angisazwisisanga izosekhotha ukuthi bake bakhuluma ngawo yini kahle kahle maybe ngoba ekhuluma etshela abantu ku-Twitter kanje ukuthi wayelawo more than 10,000 angithi but angisazwisisanga kahle igqeda lakhe likhuluma ngawo laphana ukuthi abekhona yini u-application bezokhuluma ngama-numbers kuphela lawana ayese-inflatiwe angisazwisisanga kahle khona phana so
ye bese kuthiwa bakhuphe wena engekho kodwa imbikithi ambalwa akhutshiweyo ukuthi wamanye ama-polling station ambalwa kuphela akhitshwe awafikanga ngoba uthe kona khona yena igqwetha likamnumzana Chamisa uthi abani Mpofu uthe umlandu we-ZAC ukuthi akhuphe lawo mafomu kodwa uMahlulu wathi hhayi ngumlandu wakho ngoba nguwe uMamangala
uMamangala obuye le ndaba le yecourt sosomeibe lama-V11
bona bathi hhayi ngoba amanumber lana sawatshintshwa kaningi kumele kube yibo uthini wena ngakhona oku njengegqwetha
impendulo ethiwe ngu-advocate Mpofu ngani ngizwisisile lesa sase sikhuluma ukuthi kungenzakala ukuthi nawe asebenze bakhipha khathesi kungabe kuyilawa asetshintshiwe angithi so angeke kube yilawana awuqala angithi ngiyakuzwisa lokhuyana but now umongameli we-MDC yena wayethe ulawa wakhe wayekhulumisile ama V11 forms ngabe bakhiphe wona lawana lezi egakhipha wakhala nokuthi ahambelana yini ngombono wami
ye labo bebele sizathu zabo ungathini ngakhona lokho ngokungenzi njalo kumbe ngokwenza njalo ukuthona emthethweni
ay ngokungenzi njalo ngokwenzalo ekugcineni kwakhona I think okusalayo ukuthi amavoti atshontshwa kusemkumgceke lama namba lawo esaphiwayo vele I think lihaba into nje enziwa izekho ukuthi befeve umnumzana mlangakwa yes then sesiya empumeleni yokhetho anti siyakwazi ukuthi nxa sisiya emthethwandaba kule mpumela ezimbili engingazitsho ngithi kumbe i-case ingadismiswa kumbe igrantwe angithi kodwa engikukhangelele kusasa mina ngombono wami i-petition kamnumzana Chamisa ayisoze idismiswe njalo ukuthi igrantwe ngakhona kuzathwa khona khona kube le rerun angithi kumbe i-runoff and then alternatively mina ngibona ngani inkundla iza kuthi ukhetho lolu lenziwa ngendlela engayisiwo akwenze ukhetho kakutha ungabirira njengokwenzakala eKenya ngo-2016 angiboni inkundla isithi umnumzana Chamisa nguye owawina ukhetho lolu kungakho-ke ngabe ngumongameli weZimbabwe
Yes, siyabonga. Ubambe njalo khona phecingweni sizaphenduka kuwe, Mavela.
Tine mumwe munyarikani wedu muzvare Jesse Majome vanova gweta guru munyika rekaitende kwavari. Makadii muzvare Majome?
Nevangu makadiwo.
Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Iri mudariro nhasi tanga tiri kuuze isu zvatakaona zvichiitika muConstitutional Court neZuro. Imi sagweta munozviona sei uyezve vazhinji vakanyanyotarisira kuti izvi zvingazobuda mangwana mumbotitsananguroni kuti taingonzwa mamwe mazwi akakura chaizvo zvekuti vazhinji vari kuti saka zvakanzi chii chaizvo chaizvo
maitazvonyo zvinofadza kuona ndingati vanhu veruzhinji vasiri magweta vachipindawo vachitorawo ndingati vachifarira kuteerera zviri kuitika mumatare edzimo zvinokuti mutemo unobata munhu wese saka zvakaitika nezuro zvinofadza nekuti hasati zvamboitika kuti ndingati zvinenge zvichiitika mumatare zvinenge zvichiburitswa jekerere vanhu vese vachikwanisa kuzviteera zvichiburitswa ndingati mawairesi paintaneti nepazvivhitivhiti zvii zvinofadza izvo zvinoita zvinoti sunga senyika uyezve ndinoona zvakanakawo chaizvo kuti pakatorwa danho iroro rekuti kuendwe kudare kuti kumhangarwe zvinyunyuto zvemafambisirwo akaitwa sarudzo yapurezidendi ndinoona segweta uyezve sechizvarwa chezimbabwe ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rakakosha rinoita kuti utungamiriri hwedhemokrasi reruzhinji rubudirire nekuti tikapota tichidyarira tseke yekuti kana tisine zvatisina kufara nazvo torega kuzviisa mumaoko medu toita kutoenda kunorakasvana nekupfuurana kana nekurovana kana nekupisirana dzimba toenda kumadare uye tienzanisei zvinhu zvinotibetsera zvinosenyika uyezve pasina vanosveriredzana kana vanotisidzirana kuti muri kuenderei kudare zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo saka ndabva ipapo nekuti ndiri kudaro nekuti pane nguva yatipfuurei shoma pakamberi pako kutange kusveriredzana uyezve pane vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo nemaererano esarudzo idzodzi uyezve nemamwe makore apfuura kare kuti uyezve chinhu chandikufarira ndechekuti constitution yedu itsva inosungira dare kuti ringe richipa mutongo pasina mazuva 14 anenge apfuura anditi kuti rinotarisirwa kuti ringe richitonga nyaya iyi richipa mutongo noti pari zvino izvozvi so musakabhova mogemupangirai vaikwikwidza chaizvo vakahwinawo maelection mina nasi vasarudzo yavo ya 2000 isati yaane mutongo. Saka sechi zvakachedzema ndinoona zvakanaka kuti asviko pakadai kuti panotongwa nyaya dzenyito dzesarudzo paane mugadzi wokuti ngaugadziswe vanhu vazive. Nekuti ivo vamugemutange nevamwewo maMP vamwe vakatombokwikwidza vakasvibisirwa sarudzo dzavo vakachisidzirwa vakatozosvika pakutopera matemu acho akanga avhotwa sarudzo dzisina matare ezimhosva asina kupedza nyaya dzavo.
Saka takatarisa zvakaitika izvozvi nezuro, chimbotitsanangurirai kuti zvii zvamakaona zvaitaurika sei kune vamwewo vasati vanyatsonzwisisa nyaya yekutaura kwemagweta.
Chaitika nezuro dare reconstitutional court rakaterera application kana petition yakaunzwa nava Nelson Chamisa vachinyuta kuti
Muzvare Majome, chimbobatai makadaro ndingotora kola nekuti mafoni acho ari kutinetsei. Batai zvenyu 1 minute tiri kudzoka kwamuri. Alo, muteereri? Halo,
halo, makadii?
Aiwa, tiri wadii, tiri kutaura nani?
Ndiri kutaurawo na Justin Piri from Kwekwe.
Ehe, taurai tinzwe, mukoma Piri.
Nawi akaoma mwana wamai. Varume ava handioni vachiregedza use uhu uchingoenda just like that, nekuti ivo vakatarisirawo kuti vane zvavanoda kuitawo kana kuti zvavanovanzaidza pachishona vanoti hanzi inonyumwe ise inokamwa. Saka vane zvavanoda kuvanzaidza, mhosva dzavanoda kuvanzaidza, saka vacharamba vachida kuedza kunamirira paushe uhu. Asi titarisa pa on the ground straight varume ava, yeah, they were beaten by this young guy Jamisa. See, let me tell you, I don't see him succeeding because varume ava vanenge vada kutoomesa muzoro.
Sei muri kudaro? Nekuti zvinonzi vematare vanotonga vasina kwavakarerekera.
Vematare of course vachatonga vasina kwavakarerekera. Tarisai muone SADAG inova ndiyo organ Southern Africa. Yatopawo karuremekedzo kune munhu asati ava mutungamiriri wenyika kumupa chigaro cheuvice chairman, zvichireva kuti vanotori a certain organ yekutomupawo a certain power kuti varatidze kuti vanorecognize, because they said the elections were free and fair. Kofi Annan declared the elections free and fair, whereas it wasn't free and fair. We saw people being shot in Harare vachipfurwa vachiita sei for demonstrating their rights. The very people that pushed that old man Mugabe in Harare, they are the same people that they are shooting. It means kuti kana vanhu vatiwa havasi kuvada then vovapfuura. Zvinoreva kuti hapana kujeka kana kusununguka kwekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tichamirira kuona kuti zvii zvichabuda mangwana, tozodzoka zvepari zvino tichikurukura futi panapa. Imi zvii zvamunoda kuona Zimbabwe yemangwana yakaita?
Zimbabwe yemangwana tachida kuona pachiita kuti infrastructure yeZimbabwe imire zvakanaka, especially in terms of economy, because right now isu sevashandi we don't have that right. Ukatarisa tinoshanda but we go to the banks as early as 3 o'clock. Tonomirira pamakiuzi and you get $50, some of them they get $20 after 7 days. It's not good. It's not good for the economy and for the people of Zimbabwe at all. And it will never change if ever ED takes over power. I'm telling you this is.
Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka. Thank you for calling.
Okay, bye-bye. You're hearing there from our caller, as you heard, he's very upset. He says he doesn't see anything changing, and he's not sure that what will come out of the Constitutional Court tomorrow will really have the people's interest at heart, because he feels that the courts have been captured, as he says. But maybe let's go back to Maya Majome, to Jason Majome, before we come back to our other caller. Hello?
Hello.
Ma murikunzwa zvazviri kutaurwa nemutereri. Asi chimbotitsanangurewo zvenyu kuti vanhu vangatarisire chii mangwana zvii zvakataurwa nezuro zvingazowanikwa zvichiturwa mangwana.
Ndisati ndagara hangu kana ndinoti tingobetsera nepamutemo. Pamutemo wenyika handiti pane inonzi rule of law nedemocracy. Panorambidzwa kuti vanhu vange vachikurukura kana vachiita zvinhu zvino ndingati zvinoinzi zvingaite kuti zvipesedzere kana kuti zvitaure kuti matare edzimhosva atoti zvakatoti. Handiti zvinonzi tinofanira kuti tiremekedze matare edzimhosva, tibirire kuti ange achitonga. Ndosaka tichienda kwaari kuti tinzwe kuti anoti kudii. Hatiwanzokurudzirwi kuti titaure kuti vachatodai, vachazodai, vachazodai, nekuti hatizivi zvavanofunga. Kana tichitoziva zvavanofunga nechekare, hazvibetseri kuenda kumatare uye hatizoaremekedzi. Saka tinokurudzirwa kuti chero tichiita hurukuro tichimirira, humwe tinogona kuti tinge tine zvatiri kutyira kana zvatinofungira, asi hatina simba rekutoti dare richatotonga richiti zvakati nezvakati, nekuti hatizivi kuti tichatonga richiti kudii. Saka ndinoangoti ndingodaro se ndinonzi woofisa wekoti. Saka tinokurudzirwa kuti tiremekedze, tisati inonzi contempt of court.
Aiwa, matogona ipapo, nekuti vazhinji havasi kutorara izvezvi vachingofunga kuti zvichafamba so, zvichafamba so. Saka mabva magona kuti vanhu mumbo vapodza taura yenyu.
Saka zvakaitika nezuro vaya nefunchanisa vakapiwa mukana wekuti vachinyatsotsanangura kudare dare riterere ritenze rekuti rivhure nzere kuti vari kuminyuta nezveparudzo vachiti kudii. Zvavari kuti zvaukuitira kuti sarudzo dzinzi hadzinofamba zvakanaka ndezvekudii, nekuti vakafaila handiti iyo petition. Saka inobva yatererwa, vopiwa gweta ravo, ropiwa mukana vokunyatsotsanangura zvizere kuti riedze kuti riti dare riwirirane navo kuti zvechokwadi hazvina kufamba zvakanaka. Saka zvavakaita vandi vakafanga vaendesa mapepa ekuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, taiverengawo mapepa. Ino hangu hadina kuverenga mapepa avo, asi mumapepa zvainzi izvo vari kuti ivo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, nekuti vek inova iyo inofambisa sarudzo yakaita chavaiti ivo vaipomera kuvheki yakaita chitsotsi. Yakatora haina kuita zvinovimbika maverengero aakaita sarudzo, mavhoti akaverengwa ane kupokana nekupesana zvisinatsoiringana. Zviri kunzi mavhoti akanzi avhotwa neakazobuda zviri kupesana, uyezve pachiongororwa kunzi mavhoti akavhoterwa nhengo dzeparamende neakavhoterwa purezidendi ari kupesana iwo achifanhunga akaringana, nekuti munhu wese anopiwa mabaloti pepa akaenzana, akansela amp apurezidendi. Saka pane ari kushota apurezidendi asati amamp. Saka vaiti zvikuradza chitsotsi, uyezve vaizotarisa zvakare kutichi pane mamwe mapolic station ane maresults avari ku vasiri kugutsikana nawo, nekuti ari kubva aita kunge akaita zvekuchekwa nemishini achinzi akafanana mapolice station akaburisa maresults akanyatsoti gejigejigejigejigejige apurezidendi amember of parliament apurezidendi avo vachamisa neava munangagwa chinzi akanyatsoti gejigejige akati wandei. Zvinova zvinhu zvinotikatya madzeva kuti izvi zvinoratidza kuti vari kupomera iwo vachiti izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvechokwadi. Asi vakazoendera mberi nekuti vaitarisa mavhoti acho akanyatsoverengwa acho vachitaura zvakare kuti iyo zeki chaiyo pache zvayo yakatodududza ikabva yachinja maresults ayakange yadi yazivisa kuti aya ndiwo awanikwa navamunangagwa. Vanoti zeki yakabva yakazoti pambe yati haasiriwo aatibererei. Saka ivo vari kuti izvo zvinoratidza kuti zeki haikwanisi kuvimbwa nayo nemaresults ayakaburisa, zvichireva kuti kwavariwo vachinachamisa vari kuti zvinoreva kuti maresults akashambadzwa nezeki haakwanisi kugutsikanwa nawo. Saka sarudzo ngazvichidi ivo dare ngaribva radzipfudze riti hazvisiri izvo zvakabuda. Vanhu ngavaende kundovhota patsva kana kuti ngavaitiwo vachamisa ndivo vakadi vakahunhuka kunzi vataurewo mutongo unoita kuti zvigadzirike izvi. Asi chechipiri chavaitarisa, vaitarisa ivo vachiti iudzo sarudzo tisingatarisi mavhoti akanyatsoverengwa aya akashambadzwa. Vachingotarisawo makambire ese akaitwa sarudzo idzi, vanoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka nekuti pakanga paine kurerekera kune rimwe divi kuti vamunangagwa vainge vachiwana anonzi maadvantage mune zvakawanda wanda zvekufamafambisiro ezvemupenyuro zvemidhia nezvevatungamiriri vezvepasi chigare nezvakadaro, zvinzi vachiti vainge vachingorerekera vachipaadvantage kune vamunangagwa. Sandizvo zvaitaurwa navatamisa vachitaurwa negota ravo
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri tichadzoka futi kwamuri. Halo kola. Halo.
Halo, makadai.
Tiri nani, tiri kutaura nani?
Mutaura naPatrick chinomona.
Taurai tinzwi.
Zvakaoma hanzvadzi. Maonero angu inini ndekuti magweta awa kubvira kuzeki yacho zvinhu zvese zviri kuitika munyika zviye zvakangorerekera kune vari kugara vari pachigaro. Saka inio maonero angu nekuno kunzvimbo dzatinorama tiri kunzvimbo dzina nesouth africa izi dai vambochinjawo vanzwirawo vamwe vanhu tsitsi. Makatarira vachamisa zviri pachena kuti kubva pakunotanga kwenyaya vakangodzvinyirirwa, havana kupiwa mukana wakanyanya. Ndakaona koti zuro, handira kuona hangu yese asi ndaingoona zvidimbu zvidimbu. Aibvunzwa maiona judge wemdc vaita makwikwireki kumubvunza kuda kumukonfusa, akapa mapoints aanenge apa asi tapedza anobva abvunzwa nemumwe judge. Saka zvairedza kuti ivo vainenge vaida kumutenatena sokuti vaende divi ravanoda. Saka ini maonero angu ndeyekuti nevakuru vedu ava hatina kwatinombosvika, tichangoramba tichichema.
Asika mukoma ipapa panti munoziva kuti iyo MDC Alliance ndiyo yakakwidza nyaya yavo kumatare, saka ava vaitobvunzurudza vaida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane chakaipa here pane zvavaibvunza?
Pane zvavaibvunza ndakangoona zvangu zvishomashoma, asi handina kuona koti yese izvo zvitanditi munhu ndanditiri pabasa. Asi mbaonero angu mabvunziro awo hawo avakaita haana kunyanya kushata manzwiro nemaonero andakaita inini. Saka pandinoona hangu ndepekuti asiwo nekuti okokuti MDCO yakabudisawo humbo hwaimwe hwainahwo nezvichemo zvainazvo zvaakabiriridzwawo nekutaura kwakaitika kuti iyo zeki yakazochinja yakataura maresults matatu zvivo kuti naiyo zeki iroti ine zvayaitoitawo. Saka chemo ndangu chokuti dai iyo vavaenzanisi vacho vatongowo zviri naniwo zvokutiwo at least wo pakawanikwa kana kuti vakaita mubatanidzwa zvinenge zviri naniwo pane kuzoti vangoti ava vaidhi ndo vahwina zvinenge zvakurova kuti vanenge vatibirira zvakanyanya pa.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Star, our caller there, he's saying that he wasn't happy with the way some of the justices were asking the lawyers who were standing in for the MDC. He felt like they were being given a little bit more, or they were being asked too many questions as compared to the other lawyers for ZEC and ZANU-PF. But over to you.
Yeah. Sesibuya, sezanjaluti silomunye umhlonishawetu ecingweni umnumzana Prince Tobeko Sibanda ulunga ledale lephalamende emela iBinga North ngo-MDC Alliance, kodwa singayi kuye. Singabuyela njalo kumnumzana Maqhawe Mpofu ukuthi asinike lakhe lokugcina. Uzwile mnumzana Mpofu ukuthi bebesithini abanye, wena ungasichiya laliphi?
Ngiyabonga. Okokuqala, sishami ndola kuremekeza senior council amaye majome. Yes. Mina engathi engalithiya lalo ukuthi impumela yakusasa ezanikwa lidala inkundla ifinali, and engingakutsho kumaZimbabwe nje ukuthi siyamukele simove forward njengelizwe. Yikho engingakutsho.
Yeah, hayi, sibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo ubelela ngelihle.
Ngiyabonga.
Mhm. Yes, sesibuya kuwe njalo kumnumzana Sibanda. Ungasitshela ukuthi abantu bamelele njani impumela ye isinqobo somthetho andaba kusasa usenqa usebhinga khona ngapha.
Abantu babambe inhliziyo ngezandla, babambele ezandleni, bamkhedehede, bakwazi ukuthi kusasa kuyatshona kunjani. Ngoba okwakuqala osokungani sokuphazamisa abantu ukuthi ivoti yabo akukhanya ngani kathesi siyadecidwa ngabantu abangu-9 ukuthi yasebenza njani kumbe kayisebenzanga. Bona akuyikho akade bekukhangelele ukuthi nje ngakuthiwa vele ngakuzange kube le mbuzo le esikhona kathesi eyokuthi ivoti kayihambanga kuhle. So ke okukhona ebantwini kathesi ukuthi bafuna ukuthi bezwisise ukuthi kusasa idale lizahlonipha yini ukuthi ivoti yabo kayibe yiyo yodwa ekhulumayo hathi imicabango yabanye abantu kumbe ukudlala ngengqondo zabantu okwenziwa yizeke.
Ye, kodwa lokho mhlonishwa sokusiya nguye ukuthi ngubani okhulumayo. Mhlawumbe labe ZANU-PF baya besitsho njalo ukuthi yabi ivoti abafuna igcinwe kuhle labe MDC Alliance besitsho njalo.
Ye, lokho liqiniso, but into ekhona ukuthi umbuzo ozahlala ukhona ngokuthi nxa kuyikuthi idale kusasa lingaphuma lisithi lona uMnangagwa kagcotshwe ukuba ngumongameli welizwe, umbuzo oyahlala ubuzwa ngokuthi uwine ngamavoti amangaki, njengoba kukhanya ngani phela izekhi isiphe amavoti aze aba mathathu. So ukuthi eyiyo yona ayiwine ngayo yiphi, njalo lokuthi izekhi ize intshintshe amavoti ayivele iwanawunsile mhla ka-3 August yakwenza okusemthethweni yini, abancedisana layo ukuthi be-verify ukuthi lawo mafigazi amatsha yiwo aseyiwo ngobani. So ke imbuzo yona leyo izahlala ikhona, kungasenani ukuthi okhulumayo ngowezano kumbe ngowe-MDC Alliance, kodwa abeZimbabwe bezahlala belombuzo yona leyo.
Ngezinye indlela usuthisekile ngobufakazi ibandla lakho igqwetha ebelimele ibandla lakho elibufake emthethwandaba izolo.
U-advocate Thabani Mpofu ukukhiphile wakubeka sobala ukuthi khona into eyiyo esile problem layo ngeyokuthi okwakuqala kule ndawo ezifana laboRushinga lapho okubalwe khona kabili amavoti kwatholakala ukuthi uMnangagwa senamavoti amaningi, utshengisile njalo ngalapho okwakhitshwa khona amavoti kamnumzana uChamisa kwasekwengezelelwa akamnumzana uMnangagwa, utshengisile njalo ukuthi khona kube lomehluko phakathina kwamavoti atholwe ngama-presidential candidates, li-total number yakhona lalawo ayenziwe yi-parliamentary. Khona okungabe kungabe njalo kungahambelananga lokuthiwa ngumthetho, ngoba umthetho uthi amavoti onalawo kufuze ukuthi elingane. Nxa imibuzo yonke yona leyo engaphendulekanga and njalo amavoti akhona ekwanisa ukuthi enze ukuthi uMnangagwa ebe phansi kwe-50% plus one vote, okutsho ukuthi ukunqoba kwakhe kuyabe kuyikunqoba kwedale hathi ukunqoba kwamavoti abantu.
Ye, ungasinika nje isifinqo sakhona okho bokukhuluma ngesilungu.
Yes, what I was saying Sandekile is that people are just waiting anxiously about the results that are coming out tomorrow from the judgment of the Constitutional Court. People, as they are waiting for, they want to really see whether their votes will count, or what will count is the decision of 9 men and women sitting on the bench. We believe as MDC Alliance that our lawyer advocate Thabani Mpofu and advocate Ashiti did extremely well, especially in putting into perspective one major question, that ZEC changed its total vote or whatever margins that it had allocated to the 2 major candidates. It changed 3 times. The first time was the pronouncement that was made in terms of the law. And after that pronouncement, ZEC went on to change the figures until then they arrived. I'm sure they are now at about 5.57 percent, 50.57%. And therefore, the question that still remains in the minds of the people is, if ZEC changed its own figures, did it do it in terms of the law? If ZEC changed those figures, who verified those figures? Are we really to believe that Mnangagwa won? And if he won by what margin? You know, those are the questions that will continue to linger in the people's mind. People will continue to ask whether their votes will count, or that what will count is the vote of the person that will be counting the votes, which is ZEC. And I think it has really damaged so much in terms of the credibility of ZEC as a fair and independent arbiter in electoral matters.
Mm-hmm. Ubambe khonapho sizaphenduka kucingweni Mavela.
Rigaitende kune mutereri wedu tisati tatora muzvare Jesse Majome. Hello caller.
Hello, is it Magadi?
Tiri right, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Edmumbo ndari mu South Africa.
Taurai tinzwi.
Tete izvi zvandiri kukumbira kuti dai varume vakatonga nyaya yavo. Varume vane tsitsi nokunzira urombo kune mhuri yeZimbabwe. Since 1980, nyika iri kutambura, hapana chiri kubuda. Tinongoona zvakavashinya vanhu vari mugavhenimendi, the rest vanhu vari kutambura. Saka ndinokumbira kuti pavatongi vakatonga nyaya yedu vari vanhu vanomweya unopindwa naMwari. Vave vanorerekera kudivi revechidiki, because ndovane upenyu hwamangwana. Ndofunga madhara aya vanoti tiri kuendesa vana kuchikoro kuti vazove neramangwana rakajeka, vazove vatungamiriri vamangwana. Saka kutungamiriri wacho unopapa kana tiramba tichichinyiriwa.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai hanzvadzi.
Handidira.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Regai tiende kuna muzvare Jesse Majome. Muzvare Majome, muchiripo here? Hello?
Yes, ndiripo.
Aiwa, tangachida kuti tikumbire regerero nekuti vaive vatamai Majome vati voshona ino vanetsa. Saka ndofunga vanga vaida kuti muzvare. Aiwa, ndizvozvo. Saka imimi manje nguva yedu ndoyadyana nhasi, mungotipawo muchidimbo. Kuti vazhinji vanga vari kuchema-chema vachiti nyaya yehumbowo ndo nyaya inenge yakazotsimbirira bato reMDC Alliance panyaya yavo yavakakwidza kumatare. Imi makaonawo sei pane zvamamuri kungotarisawo muchionowo?
Hongu, nhoo ndasina kuwana mukana wekuzotaura kuti anditi kuti vatamisa vakataura zvakati. Asi vakapindura vaidayirawo veZeki nevamirira vaMnangagwa vakati diwo, anditi kuti vakapokana nezvaitaura, vari kupokana nezvekuti vana vatamisa. Ivo vari kuramba zvachose kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka, uye vari kuti ivo vatamisa vakakanganisa mashandisiro avakaita matare. Vari kuti hanzi vane matanho avasina kutedzera chaivo nenyaya yese yekuti nguva inofanira kunge ichiendeswa chichemo ichi vari kuti yakadarika. Uyezve vari kuti mapepa avo vakakanganisa nekuti akanga asina kuunza umbowo pamwe chete nepaanounzwa nawo. Saka vakamira chidare rigozotaura, nokuti dzimwe nguva kana ukatadza kadare rakabvumira kuti zvakanganiswa makwidzirwo aitwa nyaya mudare, nyaya inogona kubva yatopera ipapo. Asi vari kupokana vachiti vachamisa vari kuti havana umbowo, nekuti mutemo wedu unoti kana uchipomera unofanira kuratidza umbowo ndiwe. Vari kuti ivo vachamisa havana umbowo wezvavari kutaura. Vari kuti dai vaunza kudare vanyatsojekesa kuti pavari kuti ivo pakaitwa chitsotsi ndepapi, kakuti ivo ngavaunze mapepa anoratidza anonyorwa mumapolice station iwayo. Uye vanyatsodoma kuti mapolice station ngana nengana ndipo pari kunzi ngandii pakaitwa chitsotsi, hapana kuitwa anonzi ma-V11 form vachingodaro. Iyezvo ndozvavari kutaura kuti ngavanyatsounze mbumbo huzere, ndo panenge pane nyaya yakadaro ipapapa. Uyezve veZeki vari kudayira vachiti vakaedza kutsanangurawo vachiti vakaunza ndingati maresults akasiyana akapesana, vachiedza kutsananguro nematsananguro avaita vachitsanangura kuti vakaita mamisteki asi vakazvigadzirisa. Uyezve vari kutiterura hazvo zvakasiyana, hazvisi kumbonyanyochinja zvakanyanya kusiyiwa kwavari kuti vachamisa vakaitwa navamunangagwa. Saka izvi ndo zvinenge zvichinyatsoyerwa nedare kuti vaone kuti vanotambira here zvekutaura navachamisa, kana kuti vanotambira here tsanango iri kupohwa neZeki nevamunangagwa. Iyoyi ndo pachanecha. Asi ndatotingobetserawo pane vambuvu
inonyunyutiototi ga 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 kwasara 10 seconds chaiyo.
Okay. veruzhinji ndavasakatidzwe nemibvunzo yaibvunzwa nevadare nemajaji nekuti chi application ine mapepa akaendeswa majaji anenge atoverenga kare saka vakubvunza
nguva yedu yadyanana Musare Majome, sorry so much, thank you so much for having been our guest star.
Sibonge umnumzana Maqhawe Mpofu igqwetha lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda senelisanga ukuthi lawo uphose lakhe lokugcina olivalelisayo ngusithandekile.
I'm marvelous Mhlanganya, who you're saying, let's meet again next week here on the Women's Roundtable.